Mother's Day. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, May 10, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Zuva ra amai, maridzo e ne hama William Marion Branham, yakaparidzwa sondo mangwanani, Chivabvu 10, 1959, pa Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
From Tabernacle is my prayer. I am certainly happy this morning to see the spiritual inclining of this tabernacle and how that the sign out there, they're fixing now to build a new church. I think it's needed.
Tabernacle. Ndiwo munamato wangu. Ndinofara zviro kwazvo mangwanani ano. Kuona kusimukira kwepamweya kwetabernacle ino uyezve kuti chikwangwari chiri kunze uko vari kugadzirira zvino kuvaka church itsva ndinofunga kuti inodiwa.
And see the after if the Lord Jesus tarries after we are gone, they'll have our children will have to have a place to go to church, and we want to earnestly contend for the faith that was once delivered unto the saints. I think that's a good thing.
Uye kuona zvinotevera kana Ishe Jesu vakanonoka. Shure kwekunge taenda, vanozova vana vedu vanozofanira kuva nenzvimbo yekuenda kuchechi. Uye tinoda kurwira nemoyo wose kutenda kwakambopiwa kuvatsvene. Ndinofunga kuti chinhu chakanaka.
And as I was just coming in a few moments ago to add with many of the testimonies that's already been given concerning healings of the last few meetings at the tabernacle here. They just constantly pile up of healings, great miraculous healings.
Uye pandanga ndiri kungopinda muno nguva shoma yapfuura kuti ndiwedzere pamwe nezvapupu zvakawanda izvo zvapiwa nechekare zviri maererano nekupodzwa kwemumisangano mishoma yekupedzisira patabernacle pano. Zvinongoramba zvichiwedzerwa zvekupodzwa kupodzwa kukuru kweminana.
I'd left my wife out just now and children at the door, and there was a sister sitting present now, just so thrilled as she was crying of a great miracle had taken place on her little grandson way down, I suppose, in Chattanooga.
Ndanga ndasiya mudzimai wangu panze iye zvino uno uye nevana vari pamukova. Uye pakanga paine hanzvadzi yakagara pano zvino yakangobatikana nemufaro kusvikira yakanga yava kuchema nekuda kwechishamiso chikuru chakanga chaitika pamuzukuru komana wavo zasi zasi uko ndinofunga muChattanooga.
Mrs. Nash, your little grandson was afflicted with an affliction, and last meeting here the Lord Jesus, I think, called it out and said, "Thus saith the Lord, that it's gone, and he's going to be well."
My Nash Pano, muzukuru komana wenyu mudiki akatambudzwa nedambudziko. Zvino musangano wekupedzisira pano, Ishe Jesu ndinofunga vakaritaura, uye ndokuti zvanzi naJehovha, iroro raenda, uye iye ari kuzoita zvakanaka.
And the little lad is perfectly normal and well, just as well as he can be. And it's thrilling to hear those testimonies.
Uye mukomana mudiki ava kunzwa zvakanaka zvakakwana kwazvo uye ave mutano zvakangonaka sezvaanokwanisa kuva. Uye izvozvo zvinofadza ukanzwa zvapupu izvozvo.
Then a young fella, which is also present, asked a prayer for Mrs. Stotts. It's just undergone an operation.
Uye zvadaro mumwe muchinda wechidiki uyo ari pano zvakare akakumbira munamato kuitira Mai Stotts avo vachangobva kunovhiiwa.
And their interest, see, if nobody wants us to pray for them while they're, it shows as long as you're trying, people wanting you to pray for them, there's an interest, you see.
Uye chishuo chavo munoona kana pasina munhu anoda kuti tivanamatire handiti zvavo zvinoratidza chero bedzi uri kuedza vanhu vachida kuti iwe uvanamatire zvadaro ivo chishuo munoona.
Amen. sometimes it gets so awful to, not awful, but so many, that you just have to run out somewhere and stick your head away and hide for a little bit to live.
Dzimwe nguva zvinosvika pazvinoipa kwazvo kusvikira, kwete kuipa, asi kuwandisa. Zvekuti unongofanira kutiza uchienda kune imwe nzvimbo, wotosiyana nazvo, uye wohwanda kwechinguva chidiki, kuti urarame.
But I'm glad they do that. Don't ever think that I don't like to see them, because if there was no one wanting me to pray for them, where would my ministry be?
Asi ndinofara kuti ivo vanoita izvozvo. Musambofunga kuti handifariri kuvaona, nekuti dai ivo dai painge pasina aida kuti ini ndimunamatire, koshumiro yangu yaizova papi. Maona? Maona?
But sometimes when you say, Brother Branham, I don't understand when people calling like that and you'll slip out somewhere. I have to do that in order to live, to pray for the people.
Asi dzimwe nguva apo paunoti, Hama Branham, handinzwisise apo vanhu pavanenge vari kudana saizvozvo, zvino imi moverevedza muchienda kune imwe nzvimbo. Ndinofanira kuita izvozvo kuitira kuti ndirarame, kuti ndinamatire vanhu.
You just don't, it isn't just one place here, it's all over the world, you see, and it's really rough, and I'm sure that you understand that.
Imi hamungo, haingo iri nzvimbo imwe chete pano, zviri pasi rese, munoona, uye zvaka kwasharara chaizvo, uye ndine chokwadi chekuti munozvinzwisisa izvozvo.
Amen.
Oh, it's so good to be a Christian. I just don't know what I would do if it wasn't for Christ.
Oh, zvakanaka kwazvo kuva muKristu. Ini handingozivi zvandaizoita dai akanga asiri Kristu.
And so, and to have the association with Christians, that people of like precious faith who believe in God and are trusting Him and believing at some glorious day we'll be over all this battle and have the victory and stand redeemed in His likeness on the other side.
Amen.
Uye nekudaro, uye kuva nekuwadzana nemaKristu, avo vanhu vekutenda kumwe chete kwakakosha, avo vanotenda muna Mwari, uye vari kuvimba naye, uye vachitenda kuti nerimwe zuva rinobwinya, isu tichange tapedza hondo yese iyi, uye tova nekukunda, uye tomira takadzikinurwa, takafanana naye kune rimwe divi.
And then I would like to make just a brief announcement that in the coming of the tabernacle and so forth, we're making a renewment of our foundation, especially my part for the campaigns.
Uyeze ndinoda kuita chiziviso chingori chipfupi kuti mukuuya kwetabernacle nezvimwe zvakadaro, ini tiri kugadzira kuvandudzwa kwenheyo yedu, kunyanya chikamu changu kuitira mbuserere.
All down along through the meeting since I started in this on the evangelistic side many years ago, instead of forming a foundation to have another group of people, I just used the group that I was acquainted with.
Zasi kose zvichienda nemumisangano kubvira pandakatanga mune izvi kudivi rekuvhangera makore akawanda apfuura, pachinzvimbo chekuumba boka rezvemari kuve nerimwe boka revanhu, ndakangoshandisa boka randakanga ndajairana naro.
And made a foundation that all of my meetings would be carried under the name of the Branham Tabernacle, and that would be used at the Union National Bank in New Albany as where funds could be paid through that it would not be taxable.
Uye kubva ndikagadzira boka rezvemari iro rekuti misangano yangu yese yaizoitwa pasi pezita reBranham Tabernacle, uye iroro raizoshandiswa kuUnion National Bank muNew Albany seumo mari yaizokwanisa kubhadharwa kuburikidza neimomo, kuitira kuti hayaizobatwa nemutero.
If I didn't, all the money that was taken up would be taxable to me if I didn't use the Branham Tabernacle as a foundation. Many of you heard me announce that time after time I have to do it, and in order to do that.
Dai ndisina kudaro, mari yese yainge yaunganidzwa yaizobatwa mutero seyangu dai ndisina kushandisa Branham Tabernacle seboka rezvemari. vazhinji venyu makandinzwa ndichizvizivisa izvozvo nguva nenguva. Ndinofanira kuzviita uye kuitira kuti ndiite izvozvo.
And then we're setting up a new foundation now, and we'd like as many as knows that I, how many have ever heard me announce that at all munerations I work through the Branham Tabernacle, just raise up your hands all sure, all of you. It's all up.
Uye zvadaro, tiri kuumba boka rezvemari itsva zvino, uye tinozoda vakawanda avo vanoziva kuti ini vangani vakambondinzwa ndichizvizivisa izvozvo kuti mibhadharo yese ndinoshanda kubudikidza neBranham Tabernacle ingosimudzai maoko enyu. Mese, chokwadi, mese zvenyu, ndivo vose.
And when the service is over, if you will, I got a little statement there, so that you, if you had signed it as you go out, Brother Roy Roberson will have it back there.
Uye saka kana shumiro yapera, kana muchida, ndine chirevo chidiki apo kuitira kuti imi kuti muzochisaina apo pamunenge muchibuda. Hama Roy Roberson vanozove nacho kumashure uko.
Because we're going to set up another foundation, same thing, just but another foundation, and all of our funds and things is taken up in the meeting, keeping being taxed, will be is placed as usual in the Union National Bank to be operate through the tabernacle instead of having another foundation.
Nekuti tiri kuzoumba rimwe boka rezvemari, chinhu chimwe chete, kungo asi rimwe boka rezvemari, kuitira kuti mari dzedu dzese nezvinhu dzinenge dzatorwa mumusangano dzorega kubhadhariswa mutero. Ichava inoiswa senguva dzose muUnion National Bank kuti ishande kubudikidza nemutabernacle pachinzvimbo chekuva rimwe boka rezvemari.
Because this is already a foundation in the name of the Branham Tabernacle, you see, and so these are Branham here, Branham there, and like this, and different foundations that don't go too good.
Nekuti iri rinotove boka rezvemari nechekare muzita reBranham Tabernacle, munoona. Uye saka, pane Branham pano, uye ne Branham apo. Uye seizvi, uye mapoka ezvemari akasiyana siyana. Uye izvozvo hazvinyatsoita zvakanaka.
Brother Roberson will take care of that, you that will. As we go out, we appreciate it.
Hama Roberson, vachaona nezvazvo, imi munoda, apo patinenge tichibuda, isu tichazvitenda.
Now, this morning, before we enter into the service, I'd like to say, the Lord willing, that I'll try to be back again tonight. I hate to take both meetings from Brother Neville, but he so generously asked me to speak again tonight.
Zvino, mangwanani ano, tisati tapinda mushumira. Ndinoda kutaura kuti ishe vachitendera kuti ndichaedza kudzoka zvakare manheru ano, ndinovenga kutora misangano yose miviri kubva kune Hama Neville. Asi ivo nemoyo wekupa vandikumbira kuti nditaure zvakare manheru ano.
And the Lord willing, I want to speak tonight on an evangelistic subject titled this, Who is this?
Amen.
Who is this?
Uye kana ishe vachida, ndinoda kutaura manheru ano pamusoro pechidzidzo chekuvhangera chekuti chinonzi uyu ndianiko. Maona, uyu ndianiko.
And so this morning I was thinking of speaking this morning on a Mother Day subject, and I know that this afternoon and the morning's all been filled with Mother Day programs.
Uye saka mangwanani ano ndinoda nanga nichifunga nezvekutaura mangwanani ano nezvechidzidzo chezuva raamai. Uye ndinoziva kuti masikati ano nemangwanani zvese zvanga zvakazadzwa nezvirongwa zvezuva raamai.
So I thought I would kind of combine something because we want to pray for the sick immediately after this service is over. And as usual, we believe that God is a healer. And he heals the sick and the afflicted.
Saka ndafunga kuti ndaizoita sekubatanidza chimwe chinhu nekuti tinoda kunamatira vanorwara pakarepo mushure mekunge shumiro ino yapera uye semazuva ese. Tinotenda kuti Mwari mupodzi uye anopodza vanorwara nevanotambudzwa.
And I know he does that, and it's beyond any doubts that because there's too many testimonies piled up, but we know that.
Uye ndinoziva kuti anozviita izvozvo, uye zvinopfuura kupokana kupi zvako izvozvo, nekuti kune zvapupu zvakawandisa zvakaunganidzwa izvo zvekuti tinozviziva izvozvo.
Yesterday I was looking in a sack that Brother Gene and Leo just kept up testimonies that they picked up. And it was a great sack full of outstanding, miraculous healings that the Lord has did for the people.
Nezuro ndakange ndichitarisa mutsaga iro hama Gene na Leo ravakange vango chengeta reza pupu izo zavakatora. Uye raiva tsaga guru rakazara reze kupozwa kunoshamisa kweminana uko kwakaitirwa vanhu nashe.
Now I thought if that would be so, what if we kept account of all that was taking place? I guess in Puerto Rico and Jamaica alone would have run 10,000 or better outstanding testimonies of healings of the Lord that he did.
Uye ndakafunga kana izozo zvakadaro. Kodai takachengeta nhorondo yezvose izvo zvakange zvaitika. Ndinofungidzira muPuerto Rico nemuJamaica chete zvaizosvika zviuru gumi kana kudarika zvapupu zvinoshamisa zvekupodza kwashe uko kwavakaita.
Now before we open the book, let's speak to the author.
Zvino tisati tazarura bhuku, ngatitaurei nemunyori.
Lord, we are so grateful to you that it's when we bow our heads, we just stammer for words to say. For I do not believe that it lays in the human lips to express the feelings of the heart of a man or a woman, boy or girl that's ever been in contact with thee.
Ishe, tine kutenda zvikuru kwamuri. Kuti apo patinokotamisa misoro yedu, tinongondandama mukuve nemashoko ekuti titaure, nekuti ini handitende kuti zvinogara mumiromo yemunhu kuratidza manzwiro emoyo wemurume kana mudzimai, mukomana kana musikana, uyo ati ambova mukusangana nemi.
To express our adorations of how we adore you, what you mean to us, it's separated us from sin and it separated us from the world and it gave us something that's eternal and blessed.
Amen.
And we could not find words sufficiently.
Kuti tiratidze kuyemura kwedu, kuti tinokuyemura isei, uye izo zvamunoreva kwatiri. Zvakatipatsanura kubva kune chivi. Uye zvakatipatsanura kubva kune nyika. Uye zvinotipa chimwe chinhu chiri chemunaziyenda nakuenda. Uye chakaropafadzwa. Uye hatina kukwanisa kuwana mashoko. Akafanira.
As it was once said by a noble man a few weeks ago, that he could speak fluently in about 9 different languages, holding his position with the advisor to our lovely President Dwight Eisenhower.
Sekutaurwa kwazvakamboitwa nemumwe murume muremekedzwa mavhiki mashoma apfuura, kuti aikwanisa kutaura zvakatsetseka mumitauro ingangoda kuita mipfumbamwe yakasiyana. Aine chinzvimbo chake nemupi wemazano kumutungamiriri wedu wenyika akanaka, Dwight Eisenhower.
And although able to speak 9 languages fluently, he said when he received the Holy Spirit, he tried every 9 and there was no words that he could find. Nothing he could express, and so you gave him a new language to express and to thank you with.
Uye kunyangwe achikwanisa kutaura mitauro mipfumbamwe zvakatsetseka, iye akati paakagamuchira mweya mutsvene, akaedza mipfumbamwe yese. Uye pakanga pasina mashoko ayo akakwanisa kuwana, hapana chaakakwanisa kutaura. Uye saka makamupa mutauro mutsva wekuti ataure pamwe nekukutendai nawo.
Then we feel that way too, Lord, that when life is over, that maybe we'll talk all together in a different language so we can express what we think about you.
Amen.
Uye tinonzwa saizvozvo zvakare, Ishe, kuti kana upenyu uchinge hwapera, kuti zvichida tichataura pamwe chete nemumwe mutauro wakasiyana, kuti tizokwanisa kutaura zvatinofunga pamusoro penyu.
Now we would ask, Lord, that you would bless this tabernacle, its pastor, its trustees, its deacons, all of its associates, the people who visit here, come in and out the doors.
Zvino tinokumbira Ishe kuti muropafadze tabernacle ino, mufudzi wayo, matrasti ayo, madikoni ayo, vabatsiri vayo, vese, vanhu vanoshanya pano, vanopinda nekubuda pamikova.
May it be found always as dedicated a haven of rest, where the weary can come in of its doors and find rest and peace to their soul.
Dai ikawanikwa nguva dzose seyakakumikidzwa, nzvimbo yezororo, umo vakaneta vanokwanisa kuuya vachipinda mukati memikova yayo, uye vowana zororo, nerugare kumweya yavo.
And that the sick might come in the door and go out well, because of the ever-living presence of the Almighty God who dwells under its roof.
Uye kuti vanorwara vakwanise kupinda pamukova, uye vobuda vapora nekuda kwehupo hunorarama nekusingaperi hwaMwari samasimba avo vanogara pasi pedenga rayo.
Amen. We would ask, Lord, that in this coming program of that's being a farm now, that you would meet with the board and meet with all.
Tinokumbira Ishe kuti murongwa huri kuuya we uho huri kuumbwa zvino kuti imi maizosangana nebodi uye mosangana nevose.
And if it so pleases you that there would be a continual commemoration all the prayer that was prayed in this old pond and a weed patch one day.
Uye kana zvichikufadzai zvekuti pazova nekuenderera mberi kwekurangarirwa kwemunamato uyo wakanamatwa muchidziva chino chakare, uye yaiva nzvimbo yemasora rimwe zuva.
That now it's become a lighthouse, a haven of rest for the weary, because of the answer of that prayer.
Kuti zvino yave imba yechiedza, nzvimbo yezororo kune vakaneta nekuda kwekupindurwa kwemunamato iwoyo.
Now forgive us of anything that we have did or said or thought that was contrary to your great will. And remember, Lord, it did not come from our hearts. We only might have expressed it in our action or in our lips.
Zvino tiregerereiwo kune chinhu chipi zvacho icho chatakaita kana kutaura kana kufunga chaipesana nekuda kwenyu kukuru. Uye rangarira Ishe, hazvina kubva mumwoyo yedu. Tinokwanisa bedzi kunge takazviratidza mukuita kwedu kana mumiromo yedu.
But quickly thou did hear us when we seemed we were wrong, we were willing to confess it.
Asi nekukurumidza imi makatinzwa, patakaona kuti taive takanganisa, tainge takagadzirira kuzvireurura.
And we do not want to hold in our heart iniquity, then we know that God will not answer our prayers, but constantly confessing our errors.
Uye hatidi kuchengeta mumoyo medu kusarurama, ipapo tinoziva kuti Mwari havapindure minamato yedu, asi nguva dzose tichireurura kukanganisa kwedu.
And we'd ask, Lord, that you would bless this morning all across the nation as it's celebrating this Memorial Day of Mother's Day. But may this not just be a Mother's Day. May every day be so.
Uye tinokumbira Ishe kuti muropafadze mangwanani ano vose nemunyika yose sezvo iri kupembera zuva iri rekurangarirwa kwezuva raamai. Asi dai iri rarega kungova rimwe, rimwe zuva raamai, dai mazuva ese ava saizvozvo.
God grant this morning that mothers, women, who are wandered away from God, that they will come to themselves this morning and will recognize that what the word mother means One who has begotten.
Mwari, itai mangwanani ano, kuti vana mai, madzimai avo vakarasika kubva kuna Mwari, kuti ivo vadzoke kupfungwa dzavo mangwanani ano, uye kuti vachacherechedza kuti izwire kuti amai rinoreva uyo akabereka.
May she realize that the offsprings from her union with her husband has been sacred little gems that God has placed under her care. Then God will hold her responsible for the rearing of those children.
Dai ivo vakacherechedza kuti vana vavakabereka vakabva mukubatana kwavo nemurume wavo ava matombo anokosha madiki anoyera ayo akaiswa naMwari pasi pechengetedzo yavo. Zvadaro, Mwari vachavaita kuti vapindurire kurerwa kwevana ivavo.
And as the scripture says that the good woman and the mother, what she is, that her children will call her blessed.
Uye sekutaura kunoita gwaro, kuti mudzimai akanaka, uye amai, izo zvaari, kuti vana vake, vachamudana kuti akaropafadzwa.
Oh Lord, when we see this day when they get so far away from the scriptures and act as almost as beasts, we pray God that you'll give us an old-fashioned revival that'll call them back to the place where they should be.
Oh, Ishe, apo patinoona zuva ranhasi, apo pavanoenda kure kwazvo nemagwaro, vozvibata potse zvingangoda kuita semhuka. Tinonamata Mwari kuti muchatipa rumutsiriro rwechinyakare, urwo ruchavadana kuti vadzoke panzvimbo apo pavanofanira kunge vari.
Lord, we would not by no means forget to thank you for real mothers. For we know that we have such living today. Real, genuine mothers.
Ishe, hataizofanira nenzira ipi zvayo kukanganwa kukutendai imi nekuda kwevana amai chaivo. Nekuti tinoziva kuti tine vakadaro vari kurarama nhasi. Vana amai chaivo vechokwadi.
God bless them. They are great treasures to us, and we pray that you will continue to be with them, Lord, and may they live happy and see the fruit of their womb serving God.
Mwari vavaropafadze, ivo ipfuma huru kwatiri, uye tinonamata kuti imi muchaenderera mberi muchiva navo, Ishe. Uye dai vakararama vachifara, uye voona muchero wechibereko chavo uchishumira Mwari.
And we pray God that those who wear the white rose this morning or the white flower to say that their mother has passed beyond this scene of action today, may Lord God they rest in peace and their labors follow them. Grant it, Lord.
Uye tinonamata Mwari kuti avo vakapfeka ruva jena rerozi mangwanani ano, kana kuti ruva jena, kutaura kuti vana mai vavo vakapfuura kuenda seri kwenzvimbo ino yechiitiko nhasi. Dai Ishe Mwari vazorora murugare, uye mabasa avo avatevere. Zviite Ishe.
Now take thy word, Lord, and speak to the people and give them comfort. For that is why we have gathered here, to feel your presence, hear your word, and be blessed, and leave here to be better men and women, boys and girls, than we were when we entered. We ask this in the name of Jesus, God's Son. Amen.
Zvino torai shoko renyu, Ishe, uye mutaure kuvanhu, uye muvape kunyaradzwa, nekuti ndicho chikonzero takaungana pano, kuti tinzwe upo hwenyu, tonzwa shoko renyu, uye toropafadzwa, uye tobva pano kuti tive varume nemadzimai vari nani, vakomana nevasikana, kudarika zvatanga tiri patapinda. Tinokumbira izvi nemuzita raJesu, mwanakomana waMwari. Amen.
I love the reading of His blessed Word. So now we shall turn this morning in the book of 1 Corinthians and read for a portion of the 15th chapter. Beginning with the first verse.
Ndinofarira kuverengwa kweshoko rake rakaropafadzwa. Saka zvino tichazarura mangwanani ano mubhuku ravaKorinde vekutanga, uye toverenga chikamu chechitsauko 15, tichitanga nendima 1.
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received and wherein you stand.
Uyezve hama, ndinokuzivisai ivhangeri iyo yandaka kuparidzirai, iyo yamakagamuchirawo neyamunomira mairi.
By which also you are saved, if you keep in memory that I preached unto you, unless you have believed in vain.
Iyo yamunoponeswawo nayo, kana muchichengeta mundangariro, izvo zvandaka paridza kwamuri, kunze kwekunge imi makatenda pasina.
For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures.
Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvose zvandakagamuchirawo kuti Kristu akafira sei zvivi zvedu sezvanyorwa pamagwaro, uye kuti akavigwa, uye kuti akamuka zvakare nezuva retatu sezvanyorwa pamagwaro.
You might say, Brother Branham, that's rather an unusual text for a Mother's Day message. Well, that's true. But you know, God's unusual. And He does things in an unusual way.
Munokwanisa kutaura kuti hama Branham, ichocho chinyorwa chisina kujairika pamaridzo yezuva raamai. Zvakanaka, ichokwadi, asi munoziva, Mwari havana kujairika, uye vanoita zvinhu nenzira isina kujairika.
And I think the thoughts of Mother, and I have one this morning by the grace of God still here on earth with us. And I'm grateful for Mother.
Uye ndinofunga pfungwa dzaamai. Uye ndinavo vamwe mangwanani ano nenyasha dzaMwari vachiri pano panyika nesu. Uye ndinotenda nekuda kwaamai.
But being that we were to have also a healing service, and not knowing that I would be back again tonight, but I thought maybe that we could paint a different type of a picture.
Asi zvichiitika kuti tinofanira kuvawo zvakare neshumiro yekupodzwa, uye ndisingazive kuti ndaizodzoka zvakare manheru ano, asi ndafunga kuti zvichida kuti tinogona kupenda imwe mhando yakasiyana yemufananidzo.
Mother is so great. You know, the first one that receives you is this life is your mother. No one can touch you because you're conceived. And she bears you under her heart. And she is the first to know you and the first to in this life to hold you.
Amai vakuru kwazo. Munoziva, munhu wekutanga anokugamuchira muhupenyu huno ndiamai vako. Hapana anokwanisa kukubata nekuti iwe wakatakurwa mumimba. Uye vanokutakura pasi pemoyo wavo. Uye ndivo vekutanga kukuziva, uye vokutanga kudaro muupenyu huno kukubata.
Then when you're born, she is one of the first hands that touch you and wipes back the tears out of your eyes.
Zvadaro, kana uchinge wazvarwa, ivo ndivo mumwe wemaoko anotanga kukubata uye nokupukuta misodzi kubva mumeso ako.
She's the first one to pat you and to love you and to coo over you in this life is your mother. Now I think that there is not enough honor that we could give to a mother.
Iwo ndivo vekutanga kukubhabhadzira nekukuda pamwe nekukususudzira muupenyu huno ndiya mai vako. Zvino ndinofunga kuti hakuna rukudzo rwakakwana rwatingakwanise kupa kuna mai.
Mother is first with the child and she's a great responsibility of what that child will be based upon the way that mother starts that child on the path that it must travel.
Amai ndivo vekutanga nemwana uye vane basa rakakura reizvo zvichazove mwana iye zvichizoenderana nenzira iyo amai ivavo yavachatangira kuisa mwana iye pagwara raanofanira kufamba.
Mother has the responsibility from God to place that child on the right road. And I think that's why mothers has a special little touch.
Amai vane basa kubva kuna Mwari rekuisa mwana iye munzira chaiyo. Uye ndinofunga kuti ndosaka vana amai vaine kakubata kadiki kakatsaurwa.
I know of a boy in this city, I think his mother's present now. He's almost my age. But I don't say this to hurt the mother, because that she has enough hurts, as all mothers.
Ndinoziva zvemumwe mukomana muguta rino. Ndinofunga mai vake vari pano zvino. Iye angangova wezera rangu. Asi handitaure izvi kuti ndirwadzise amai vacho, nekuti ivo vane zvakakwana zvinorwadza savana amai vose.
But the boy drinks, and he drinks heavy. And when he gets real drunk, he'll come home and jump in the bed with his mother and put his arms around her, and he's got grandchildren.
Asi mukomana uyu anonwa. Uye iye anonwa zvakanyanya. Uye kana anyatsodhakwa, iye anouya kumba, osvetukira mumubhedha muna amai vake, uye ovambundira. Uye iye ane vazukuru.
But there's something about just the pat of a mother that seems to take a different place than anything else can touch. That is, in this life, humanly speaking.
Asi pane chimwe chinhu, pamusoro pekungobhabhadzira kwaamai, kunoita sekunotora imwe nzvimbo yakasiyana, kupfuura chero chinhu chipi zvacho chinokwanisa kubata. Munova muupenyu huno, kutaura panyama.
You know, a man like Moses, if I could credit anything to his character, it was because he had a God-sent mother.
Munoziva, murume akafanana na Moses. Iye, dai ndaikwanisa kutaura chero chinhu chipi zvacho chakanaka kune hunhu wake. Zvaiva nekuda kwekuti aiva na amai vakatumwa na Mwari.
You know, it was she that had prayed Joseph and it longed for this baby, and when he was born, she was the one who cooed him and cuddled him and built the ark and placed him in the bulrushes when her poor heart breaking.
Munoziva, vaive ivo vakanga vanamata, Jacobedi, uye akanga ashuwira mwana uyu. Zvino paakaberekwa, vaiva vari ivo vaimusudzira, uye ndokumuputira. Vakamuvakira areka, ndokumuisa mutsanga. apo mwoyo wavo unonzwisa urombo pawainge woputsika.
Her only little baby in it was the most outstanding little chump that was in all the world. And how a mother likes any baby. But to see this special little fella.
Mucheche wavo mudiki ega. Uye aiva mucheche mudiki akagwinya zvaionekera kwazvo. Akanga ari munyika yose. Uye samai vanoda sei chero mwana. Asi kuona kamuchinda kadiki aka kakasananguka.
And then in her heart she knew that he was born for a purpose. And then to take him and place him into the very den of crocodiles, out into the river.
Uye ipapo, mumoyo mavo, vaiziva kuti akanga aberekerwa chinangwa. Uye zvadaro, kwave kumutora ndokumuisa munzvimbo chaiyo yemakarwe kunze uko murwizi.
By faith she did that knowing that God was able to take care of him. And summonize the love of a mother and the action of the character of her faith.
Nekutenda, vakazviita izvozvo, vachiziva kuti Mwari vaigona kumuchengeta. Uye kuita pfupiso yerudo rwaamai, uye nechiito chehunhu hwekutenda kwavo.
For faith does not place itself upon the shifting sands of what it can see. Faith rests solemnly upon the unmovable rock of God's eternal word.
Amen.
For by faith, says the scripture, she did this.
Nekuti kutenda hakuzvisi iko pachako pajecha rinonyudza rezvakunoona. Kutenda kunonyatso zorora bedzi padombo risingazungunuke reshoko raMwari remunazienda nakuenda. Nekuti nekutenda ndizvo zvinotaura rugwaro. Ivo vakazviita izvi.
And faith can take its stand on the rock that the waves are beating the foundations out and look straight into the face of death and know that it'll be just in a little bit. But faith can look across the sea to him that said, I am the resurrection and life.
Amen.
And fail to even hear the waves of dashing.
Uye kutenda kunokwanisa kutora kumira kwako padombo. Iro mafungu anenge ari kurova nheyo dzaro, uye kotarisa kwakananga muchiso cherufu chaimo, uye koziva kuti runenge rwasvika munguva shoma nani. Asi kutenda, kunogona kutarisa miri kwegungwa, kune uyo akati ndini rumuko neupenyu, uye kotadza kunyangwe kutonzwa mafungu anenge achirovera.
That's the kind of faith that Moses' mother had. She taught him. And she reared him in the palace of Pharaoh, teaching him that he was born for a purpose, that Jehovah had answered her prayer. And he could not have had a better teacher. That's what helped mold the character that Moses was.
Ndiyo mhando yekutenda iyo mai va Moses vaiva nayo. Ivo vakamudzidzisa. Uye vakamurera mumuzinda wa Farao, vachimudzidzisa kuti aive akaberekerwa chinangwa, kuti Jehovha vakanga vapindura munamato wavo, uye ivo, iye haikwanisa kunge akawana mudzidzisi ari nani. Ndizvo zvakabatsira kuumba hunhu uo waive huri zviri Moses.
I believe it was Abraham Lincoln who once made a statement like this. Now, I'm neither Democrat or Republican. I'm a Christian. For I think one side could not say anything against the other side. It's all corruption.
Ndinotenda kuti aiva Abraham Lincoln, uyo pane imwe nguva akambotaura chirevo chakaita seichi. Zino ini handisi mu Democrat kana Republican. Ndinongori ndiri mu Kristu. Nekuti ndinofunga kuti rimwe divi harikwanise kutaura chinhu chipi zvacho richipesana nerimwe divi. Wese huori.
But Abraham linking to my thoughts was one of the, it was one of the greatest presidents that this United States ever had, including Washington and so forth.
Asi Abraham Lincoln, mukufunga kwangu, aive mumwe we, uye aive mumwe we vatungamiriri venyika, avo United States ino yakambova nawo, kusanganisira Washington nevamwewo.
For Abraham Lincoln had a bad start. He was poor. He had no background as far as education or some great something or money or something that could have helped him like Washington did.
Nekuti Abraham Lincoln aiva nemavambo akaipa. Iye aive murombo. Akanga asina nhorondo tichitaura panyaya yedzidzo kana chimwe chinhu chakakura kana mari kana chimwe chinhu chaikwanisa kumubatsira sezvakaitwa na Washington.
Washington was a college graduate and he was a smart man, a great man to begin with. But Lincoln was raised in a little log cabin under the great grounds of Kentucky, and with no floor in the little old cabin which sets as a memorial here at Louisville now.
Washington aiva akapedza kudzidza ku college uye iye aiziva aive murume akangwara munhu mukuru kutanga kwacho. Asi Lincoln akarerwa mukamba kadiki kematanda zasi kunzvimbo huru dzeKentucky, uye musina kuvakirirwa pasi mukamba kadiki kematanda kakare ako kakagara serangaridzo muno muLouisville zvino.
But being the great man that he was and had to learn to write upon the ground that he plowed to plant the corn.
Asi iye ari munhu mukuru waiva, uye akatodzidzira kunyora pavhu rairima kuti adyare chibage.
But I might pass this on to the young people. Do you know Abraham Lincoln never owned a book in his life until he was after 21 years old, but the Bible and the Fox Book of the Martyrs.
Asi ndinokwanisa kupfuudza izvi kune vanhu vechidiki. Munoziva here kuti Abraham Lincoln haana kumbobvira ave nebhuku muupenyu hwake kusvikira adarika makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa kunze kweBhaibheri nebhuku reFox revakafira chitendero.
See what you read molds the character that you are. No wonder we got a bunch of neurotics today. It's little old fiction magazines and vulgar and nonsense is placed up on our newsstands.
Munoona, zvaunoverenga ndizvo zvinoumba hunhu wezvauri. Ndokusaka tine boka remipengo nhasi, mamagazini madiki akare ane ngano dzenhema uye nezvinonyadzisa uye nezvisina maturo zvakaiswa panotengeserwa mapepa nhau edu.
He owned the Bible and the Fox Book of the Martyrs. Look what it made him. But in the face of all that, one day he made a statement like this. He said, if there could be any good thing found in me, it's because of a godly mother that reared him to serve the Lord.
Iye aiva neBhaibheri nebhuku raFox revatendi vakafira chitendero. Tarisai zvazvakamuita. Asi pane zvose hazvo izvozvo, rimwe zuva akataura chirevo chakaita seichi. Iye akati, kana paikwanisa kuva nechinhu chipi zvacho chakanaka chaiwanikwa mandiri, imhaka yaamai vane umwari avo vakamurera kuti ashumire Ishe.
You see, a child listens to its mother. Some little touch about that mother that a child will listen to. When it's hurt, it'll go to the mother for consolation before it'll go to the father. Because she was first with it, you know.
Munoona, mwana anoteerera amai vake. Kumwe kubata kudiki kuripana amai vavo, uko mwana anozoteerera kwa kuri. Kana akakuwazwa, achaenda kuna amai kunonyaradzwa, asati aenda kuna baba. Nekuti ndiwo vaiva vekutanga kuva naye, munoziva.
And there's some gift that God gives a mother to be that way. I mean a real mother. Now I believe that mothers are honorable and godly.
Uye pane chimwe chipo, icho Mwari chavanopa amai, kuti vave saizozo. Ndinoreva amai chaivo. Zvino ndinotenda kuti vana amai vanoremekedzeka. Uye vane humwari.
But I believe such as Mother Days like this is a racket. Make a lot of money out of flowers and things. But Mother's Day should be every day.
Asi ndinotenda sezvakaita mazuva aamai seiri. Chikiribidi chekuita mari yakawanda kubva mumaruva nezvimwe. Asi zuva raamai rinofanira kuva mazuva ose.
Not to send her a bunch of flowers on Mother's Day. But to love her and care for her 365 days and nights through the year.
Kwete kuvatumira chitsama chemaruva pazuva raamai. Asi kuvada nekuvariritira kwemazuva nehusiku mazana matatu nemakumi matanhatu nemashanu mugore rose.
But of course the commercial world has a great hold in things like this. It depreciates mother.
Asi zvisinei, nyika yezvekutengeserana ine kubata kukuru muzvinhu zvakaita seizvi. Uye zvino deredza kukosha kwaamai.
Oh, well, last Mother's Day I sent her a bunch of flowers. She'd appreciate a whole lot more just sit down and talk to her just a little bit. Write her a line. Pat her on the shoulder, kiss her on the cheek, tell her you love her. It'll go a lot farther than all the flowers that you could buy from the floors. That's true.
Oh, zvakanaka zuva raamai radarika ndakavatumira chitsama chemaruva. Ivo vaizozvifarira zvizhinji kwazvo kungogara pasi uye wotaura navo zvishoma. Ovanyorera mutsara, ovabhabhadzira pabendekete, ovasvepura padama, ovataurira kuti unovada. Zvinozoenda kure zvakanyanya kupfuura maruva ese ayo aunogona kutenga kubva kune anotengesa maruva. Ichokwadi.
I believe it was in the Ten Commandments, the late Cecil DeMille, that wrote and put on the screen one of the masterpieces of the movie world.
Ndinotenda kuti maive mu Ten Commandments, mushakabvu Cecil DeMille, uyo akanyora uye akaisa pa screen rimwe reunyanzvi munyika yezvemabhaisikopo.
And before it was put on the scene or let out, Cecil DeMille called Old Robertson, Demas Zachary, a bunch of the full gospel ministers and took them into his own studios and showed the 4 hours of the Ten Commandments and asked them their opinion of it. God rest his gallant soul.
Uye risati raiswa pakuonekwa kana kuti kuburiswa. Cecil DeMille akadana Oral Roberts na Demas Zachary neboka revashumiri veFull Gospel ndokuvatora kuenda nawo mumastudio ake pachake uye ndokuratidza maawa mana eTen Commandments ndokuvabvunza maonero avo nezvaro. Mwari vazoro dzemweya wake wakashinga.
I when I seen this, was looking at it, an old remark always stuck to me. If many of you did see it, it was when the daughter of Pharaoh, after Moses had found out that he was a Hebrew, and he had decided to go dwell with his people.
Uye pandakariona, Ndakange ndakatarisa uye chimwe chitaurwa chidiki chakaramba chiri pandiri. Kana vazhinji venyu imi makariona, paive apo mwanasikana waFarao, mushure mekunge Moses aona kuti iye aiva muHebheru, uye akanga asarudza kuenda kunogara nevanhu vake.
And there say his once beautiful mother faded out with her gray hair and her wrinkled face, sitting in an old armchair, typical mother. And the Pharaoh's daughter came in. And he said, "Whose son am I anyhow?"
Uye hapo paiva pagere amai vake vaimbova vaine runako vachembera nevhudzi ravo rachena uye chiso chavo chaunyana vakagara pachigaro chakare chine pekuzorodza maoko amai chaivo. Zvino mwanasikana waFarao akapinda uye iye ndokuti, "Ndinombova mwanakomana wani zvisinei?"
And when it was brought to light that Jezebel was his real mother, the daughter of Pharaoh with her paint and so forth and all fixed up, she said, "But look, he may be your son." But she said, "I'd give him wealth and splendor. You could have given him nothing but the slime pits."
Uye pazvakaburitswa pachena kuti Jekobheti ndiye aive amai vake chaivo, mwanasikana waFarao nependi yake nezvimwe zvakadaro nezvose zvakagadziriswa, iye akati, "Asi tarirai, anokwanisa kuve mwanakomana wenyu." Asi iye akadaro, "Ndinomupa upfumi nekubwinya. Hamaikwanisa kunge makamupa kana chinhu kunze kwemakomba ematope."
But the aged gray-headed mother said, "But I give him life. That makes the difference. I gave him life. God gave him eternal life. How true, mother."
Asi amai vachembera vane musoro vakachena vakati, "Asi ndakamupa upenyu." Ndizvo zvinoita mutsauko, "Ndakamupa upenyu." Mwari vakamupa upenyu usingaperi. Ichokwadi chakadini amai?
Sometimes people say to me, mostly always in my campaigns, "I'm constantly preaching up on the resurrection." And I read a text this morning of 15th chapter and the 4th verse of 1 Corinthians on the resurrection.
Dzimwe nguva vanhu vanoti kwandiri, kazhinji nguva dzose mumbuserere dzangu, ini ndinogara ndichiparidza pamusoro perumuko. Uye ndaverenga gwaro mangwanani ano, chitsauko 15 uye ndima 4 yevaKorinde vekutanga yezverumuko.
But you see the way they place mother today is a pot of flour sitting by an old lady who's old and can't get up maybe and feeble and gray-headed and wrinkled and sitting in an armchair. That's true enough. But I want to take my theme and paint you another picture of what mother is.
Asi munoona, nzira yavanoisa nayo amai panzvimbo nhasi, chipoto chemaruva yakagara pedyo nechembere, uyo achembera uye asingakwanise kusimuka zvichida, uye asina simba, uye achena musoro pamwe nekuunyana, uye akagara pachigaro chine pekuzorodza maoko, ichocho ichokwadi zvakakwana. Asi ndinoda kutora dingindira rangu uye ndokupenderai mumwe mufananidzo wezviri amai.
Someone said you preach too much on the resurrection. Most every message has got something about the resurrection. Why, sure, it's the cardinal resting place of the gospel.
Mumwe munhu akati, "Munoparidza zvakanyanya pamusoro perumuko. Kazhinji mharidzo yese ine chimwe chinhu chine zverumuko. Hongu, chokwadi, ndiyo nzvimbo yekutanga yekuzorora evhangeri.
No matter what he did, if he did not rise again from the dead, then all of it was in vain. It to me proves that he was God. Proves every claim he made. The resurrection.
Hazvina basa kuti iye akaitei. Dai asina kumuka zvakare kubva kuvakafa, zvadaro zvese izvozvo zvaive pasina. Izvi kwandiri zvinoratidza kuti aive Mwari. Zvinoratidza zvose zvaakataura. Rumuko.
And it also is a place of the resting of the soul. It's a starting part. It's the crowning of our consolation.
Uye irwo zvekare inzvimbo yekuzorora yemweya. Ndiyo nzvimbo yekutangira. Ndiko kupfekedzwa korona kwekunyaradzwa kwedu.
And when we see that he rose from the dead, it places us with the gospel armor at the battlefront to take the place to fight. For we know, he said, he that will lose his life for my sake shall find it again.
Uye patinoona kuti akamuka kubva kuvakafa, zvinotiisa isu tine nhumbi dzekurwa nadzo dzevhangeri kumberi muhondo kuti titore nzvimbo tigorwa, nekuti tinoziva iye akati uyo acharasikirwa neupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana zvakare.
I think it's the great carnation of the full gospel is the resurrection. And its divine promises and the consolation that it gives those who are trusting in it. For it promises the great union of our uniting together again.
Uye ndinofunga kuti ndiko kupfekedzwa korona kukuru kweevhangeri yakazara. Ndirwo rumuko nevimbiso dzarwo dzaMwari. Uye nekunyaradza kwarunopa avo vari kuvimba marhuri. Nokuti runovimbisa kubatana kukuru kwekubatana kwedu pamwe chete zvakare.
It promises the fading away of all sin. It promises the fading away of all deformities. All the sufferings that we have did in this, had to go through with in this life, it promises the vanishing of it all. Promises that even death will lose its hope and we'll rise in the likeness of Jesus.
Amen.
Runovimbisa uye kunyangadika kwechivi chose. Runovimbisa kunyangadika kwekuremara kwose. Kutambudzika kwese kwatakaita mune izvi kwataifanira kupfuura nemakuri muupenyu huno. Runovimbisa uye kuparara kwazvo zvose. Runovimbisa kuti kunyangwe rufu rucharasikirwa nekubata kwarwo, uye tichamuka takafanana naJesu.
So in my opinion, the resurrection is the greatest of all the promises in the things of the scripture. There's where it sealed it.
Saka pamafungiro angu, rumuko, ndirwo vimbiso hurusa yevimbiso dzese muzvinhu zverugwaro. Ipapo ndipo apo parwakazvisimbisa.
In the last Easter when I was preaching on the five things of living, he loved me, dying, he saved me, buried, he carried my sins far away, but rising he justified. Freely forever. That's the day for me. That great day of days.
Uye Easter yekupedzisira, apo pandakanga ndichiparidza pamusoro pezvinhu zvishanu zvekuti achirarama akandida, achifa akandiponesa, achivigwa akatakura zvivi zvangu kure kwazvo, asi achimuka akaruramisa pachena nekusingaperi. Ndiro zuva racho kwandiri, iroro zuva guru ramazuva.
To see what it will mean to all of us. in the resurrection as we labor and wait for that blessed day of days.
Uye kuona izo zvarinozoreva kwatiri tose murumuko. Apo patino shanda nekumirira iroro zuva remazuva rakaropafadzwa.
It gives us the promise that someday that these old weakening, feeble, gray-headed, broke-down mothers will be changed. Not only will mother sit there by herself, but all of her family with her.
Zvino tipa vimbiso yekuti rimwe zuva kuti ava vana mai vachembera vari kupera simba vanoshaiwa simba vachena musoro vapera basa vachashandurwa kwete kuti amai vega vachagara ipapo vari vega asi nemhuri yavo yose pamwe navo.
And what a day that will be. What a time it will be. When we look upon the faces of those who we have loved so well. What a difference on that morning when we shall see our loved ones and to watch what they'll be then.
Uye richava zuva rakadini. Ichave nguva yakadini. Apo patichatarisa pazviso zveavo vatakada kwazo. Uchava musiano wakadini pamangwanani iwayo. Apo patichaona vadikanwa vedu. Uye toona izo zvavanozonge vari panguva iyoyo.
All the afflictions will be taken away. All the mirrors of suffering will be done. No more pale cheeks of death. No more tears from the eyes. The resurrection promises all of this.
Matambudziko ose achabviswa. Mavanga ose ekutambudzika achange aenda. Pasisina matama akacheneruka erufu. Hapasisina misodzi kubva mumaziso. Rumuko runovimbisa zvose izvi.
There'll be no more funerals. No more patting the baby on the cheek that's like a piece of stone. Where the undertaker has embalmed and pushed out and put paint on and so forth to look natural. It'll never be needed again there.
Pano zonge pasisina mariro. Pasisina kubabadzira mwana mucheche padama uyo afanana nechimedu chedombo. Apo uyo anoviga vafi akaisa mushonga wekuchengetedza zvitunha. Ndokusairira kunze uye akaisa pendi pamusoro nezvimwe zvakadaro kuti zvitaridzike sezvazviri pamasikirwo. Hazvizombodiwa zvakare ikoko.
Then I think of when we see them standing yonder. Our loved ones, our mothers, our kindreds, our friends, and to see them in their immortal bodies, their celestial bodies.
Zvadaro ndinofunga nezveapo patinovaona vakamira mhiri uko. Vadikanwa vedu, vana mai vedu, hama dzedu, shamwari dzedu dzese, uye kuvaona vari mumitumbi yavo isingafe, mitumbi yavo yekudenga.
Watching their character, seeing how they conduct themselves with that sweetness and quietness, no more nervousness or frustrations. Amen. To see him in standing in the likeness of the Lord Jesus, that'll be a wonderful day.
Takatarisa hunu wavo, tichiona kuti vanozvibata sei pachavo. Nekutapira ikoko nerunyararo. Pasisina kuhuta huta kana kushungurudzika. Kuvaona ipapo vamire vakafanana na Ishe Jesu. Iroro rinozova zuva rinoshamisa.
Each one of us in our minds are anticipating and longing for that hour of consolation when we meet them.
Uye mumwe nemumwe wedu mupfungwa dzedu tiri kutarisira pamwe nekushuwira nguva iyoyo yekunyaradzwa patichasangana navo.
Each one is thinking of their loved one, maybe their mother that's gone on. What a day it'll be when you see her again. And to dad, and to brother, and to all the loved ones, what a day it will be.
Mumwe nemumwe ari kufunga nezvevadikanwa vavo, zvichida mai vavo vakafanotungamira. Uye richava zuva rakadini pamuchavaona zvakare. Uye kuna baba, uye kune hama, uye kune vadikanwa vese, richava zuva rakadini.
I'm thinking too right now. I'm thinking of my family. What it will mean for me at that day.
Ndiri kufungawo zvakare iye zvino. Ndiri kufunga nezvemhuri yangu. Izvo zvazvichareva kwandiri pazuva iroro.
I'm thinking that on that resurrection morning, perhaps the first one who'll come to meet me will be my little Sharon. No, she won't be shaking. That devil can't enter that place. No meningitis can ever touch that land.
Hallelujah.
Ndiri kufunga kuti pamangwanani erumuko iwayo, zvichida vekutanga achauya kuzosangana neni achava Sharon wangu mudiki. Kwete, haazonge achigwina-gwina. Dhiabhori iyeye haakwanise kupinda kunzvimbo iyoyo. Hakuna meningitis ingazombopata nyika iyoyo.
She won't be waving goodbye to me. Those little blue eyes will be dancing as she throws her arms forth and screams, Daddy.
Amen.
I'll be glad to see her.
Amen.
To know she'll never die again. To know that it's all over. Why I preach resurrection so hard?
Hazonge achindi babaisa. Maziso madiki iwayo ebru achange achitamba apo paanenge achikanda maoko ake saizvozvo uye odanidzira, Baba! Ndichafara kumuona, kuziva kuti haachazombofa zvakare, kuziva kuti zvose zvapera. Ndosaka ndichiparidza rumuko zvakaomarara kwazvo.
Then I'll see her mother. The mother of Billy, my boy. And I have lots of memories right there that linger on.
Zvadaro, ndichaona amai vake. Amai vaBilly mukomana wangu. Uye ndine zvizhinji zvekurangarira ipapo chaipo. Zvinoramba zviripo.
I remember when I was taking her, our Mr. Combs up here was taking her to the last ride, and I was following her in a car. As we went down 7th Street right there, Billy, 18 months old.
Ndinorangarira pandakanga ndichimutora kuenda kumusoro kana kuti vaCombs kumusoro kuno vakanga vachienda naye parwendo rwake rwekupedzisira. Uye ndakanga ndichimutevera ndiri mumotokari. Patakanga tichienda tichidzika na 7th Street, ipapo chaipo, Billy aine mwedzi gumi nemisere yekuberekwa.
How did they bring out to the street and let her see him? She'd lay and weep and look at her baby. But she couldn't get near him.
Kuti iwo vaizomuunza sei kumugwagwa. Uye voita kuti iye amuone. Uye iye airara pasi uye ochema. Zvino otarisa kune mwana wake. Asi akanga asingakwanise kusvika pedyo naye.
And then on the road down, the undertaker come along and went down the 7th Street. Mama here was taking care of him at the time, and he was standing out in the yard with a little bitty pair of short pants. And a little red cap pulled sideways on his head.
Uye zvadaro, pamugwagwa tichidzika, uyo anoviga vafi akauya ndokuenda achidzika na 7th Street. Amai pano vakanga vachimuchengeta panguva iyoyo. Uye iye aive akamira panze pachivanze, aine kabhurugwa kadiki. Uye nekepisi duku tsvuku yakadhonzerwa necheparutivi mumusoro wake.
And when that mother laying on that cot in the back of that
watching me when she's seen her baby standing in the yard knowing she's taking her final ride. She raised from the cot and screamed and threw out her bony hands to embrace her baby in the yard. But she couldn't have him.
Zino apo amai ivavo vakarara pano iyoyo kumashure kweambulance iya vakanditarisa pavakaona mucheche wavo akamira pachivanze vachiziva kuti vakanga vari kuenda kekupedzisera vakasimuka kubva panhovo ndokuridza mhere uye ndokukanda ruoko rwavo kunze uro rwakanga rwava mapfupa kuti vamupundire mucheche wavo aiva muchivanze asi havaikwanisa kuva naye.
Oh, it'll be a joy to see her on that day.
Hallelujah.
No, she won't have bony hands. Neither will them cheeks be sunken. But she'll stand in the celestial beauty of the Queen of Heaven, her mother.
Oh, uchava mufaro kumuona nezuva iroro. Kwete hazove nemaoko akaondoroka kana iwo matama anenge asina kuwira mukati. Asi iye achamira murunako rwekudenga rwemumwe mambokadzi wedenga uye nerwaamai.
Her black eyes as black as raven's wings will be dancing with joy. She will be all stooped over where that devil of TB will never enter that land. But immortal will stand in his likeness.
Meso ake matema akasviba semapapiro emakungu achange achitamba nemufaro. Haazove akakombama zvachose. Uko diabore uya weTB haazombofa akapinda munyika iyoyo. Asi asingafi achamira akafanana naye.
I suppose then next coming to meet me will be Edward, who we called Humpy for a short name. He was the first of the big nine-link chain of the Branham family. He was the first link to break, the one next to me.
Ndino fungidzira ipapo, anotevera kuuya kuzosangana neni, achange ari Edward, uyo wataidana kuti Humpy. Kuitira zita pfupi, ndiye aivawe kutanga pangetani huru ine zvidimbu zvakakochekerana zvipfumbamwe. Ngetani yemhuri yekwa Branham, ndiye aive chidimbu chengetani chokutanga kukwachuka. Uyu anoteverana neni.
I'll see Edward come running to me, yet he died as a boy, 19 years old. And when I take him by his hand, I'm sure we'll have lots of things to talk about. A boyhood, because we were chums, we stuck together.
Ndichaona Edward achiuya achimhanyira kwandiri. Asi iye akafa achiri mukomana. Ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa. Uye, pandichamutora neruoko rwake, ndine chokwadi chekuti tichava nezvinhu zvakawanda zvekutaura nezvazvo zvehukomana. Nekuti takanga tiri shamwari, takaramba takabatana.
You let me wear a suit and things like real brothers did. It'll be a pleasure to see him again.
Aindirega ndichipfeka sutu yake, uye nezvinhu sezvaiitwa nemukoma nemuningina chaivo. Uchange uri mufaro kumuona zvakare.
Now hear him say something like this. Did you get my word, Bill? You were working on a cattle ranch at the time of my going from the earth. But in the hospital, I sent word back. Tell Bill everything's all right. I'll be glad to say yes. I got your word out on the prairie.
Uye ndichamunzwa achitaura chimwe chinhu chakaita sekudai. Wakawana shoko rangu here, Bill? Wakanga uchishanda kupurazi remombe panguwa yekubva kwangu panyika. Asi ndiri muchipatara, ndakatumira shoko rokuti udzai Bill kuti zvinhu zvose zvakaringana. Ndichafara kutaura kuti, hongu, ndakawana shoko rako kunze uko kumakura.
Then I suppose next shall come my dad. He was the next link to go. No, I think Charles is the next link. A younger brother. He had an automobile accident when just a little boy.
Zvadaro, ndinofungidzira anotevera kuchauya baba vangu. Ndivo vaiva chidimbu chengetani chaitevera chakaenda. Uye, kwete, ndinofunga kuti Charles. Ndiye aiva chidimbu chengetani chaitevera. Munin'ina mudiki. Akaita tsaona yemotokari. Paingova mukomana mudiki.
He always drug his right leg as he walked. But you know what I see him? He won't be dragging that leg. It'll be all done away with. We'll stand in the splendor of a young man.
Aigara achizuva gumbo rake rerudyi apo paaifamba. Asi munoziva, pandichamuona, anozonge asiri kuzuva gumbo iroro. Zvose izvozvo zvinenge zvabviswa, achamira mukubwinya kwejaya.
And he'll say to me something like this as he smiles. He say, yes, Bill, there's no accidents up here.
Zvino, iye achazoti kwandiri chimwe chinhu chakaita seichi paanenge achinyemwerera. Iye anozoti, hongu Bill, hakuna tsaona kumusoro kuno.
And I remember the night before I was taken in the automobile accident. You talked to me standing in the little archway of our little humble home and I'm looking on the top of right now.
Uye ndinorangarira usiku uo ndisati ndatorwa mutsaona yemotokari. Wakataura neni takamira mukanzira kadiki kane denderedzwa rakavakirwa pamusoro kemusha wedu wakaninipa. Uye ndakatarisa pamusoro pacho iye zvino.
You talked to me about the Lord just a few hours before going and you were in the pulpit preaching when I left.
Wakataura neni pamusoro pashe angangoita maawa mashoma ndisati ndaenda. Uye wakanga uri mupurupiti uchiparidza pandakaenda.
Then will come dad. Oh, I can see. Though he give me many hard whippings, just exactly what I needed. But I'll see that shock of black wavy hair, more brilliant than ever that day.
Zvadaro kuchazouya baba. Oh, ndiri kugona kuvaona. Kunyangwe vakandirova zvakaomarara kakawanda. Zvaingova chaizvo zvakandifanira. Asi ndichaona vhudzi dema iroro rakawanda rakamonyoroka. Richipenya zvakawedzerwa zvisati zvakamboitika pazuva iroro.
And he'll look at me and say, my boy, you know, daddy will never get up from the table here anymore hungry to let his children eat. For here we have plenty. There's never a want here.
Uye iwo vachanditarisa voti, mwana komana wangu. Unoziva, baba vachazombosimuki kubva patafura pano zvekare. Vaine nzara kuti varege vana vavo kuti vadye. Nekuti kuno tine zvakawanda. Hakuna zvekushaiwa zvachose kuno.
See when he would work and at 50 or 75 cents a day and then get up from the table so the children could eat. Go back to work again. He worked so hard till his shirt would sunburn to his back and mom would cut it loose with the scissors.
Nokuvaona apo pavaishanda, uye vachishandira masendi makumi mashanu kana makumi manomwe nemashanu pazuva, uye zvadaro vosimuka kubva patafura kuti vana vakwanise kudya, vodzokera kubasa zvekare. Uye vaishanda zvakaomarara kwazvo kusvikira shati yavo yatsva nezuva yonamatira kumusana kwavo. Zvino amai vaizoicheka nechigero kuti ibve.
I'll hear him say something like this. Bill, you remember that night you and Brother George come to pray for me when I was gone?
Ndichavanzwa vachitaura chimwe chinhu chakaita seichi. Bill, unorangarira here usiku huya? Iwe nehama George mauya kuzondinamatira pandakanga ndava kuenda.
You know, I told Mama that there were two white angels standing at the bed and a red angel at the foot. And the red angel was trying to get me. But the white angel stood between. They finally packed me home.
Unoziva ndakaudza amai kuti paiva nengirozi mbiri chena dzakanga dzakamira pambedha nengirozi tsvuku iri kutsoka. Uye ngirozi tsvuku yakanga ichiedza kunditora. Asi ngirozi chena yakamira pakati. Idzo pakupedzisira dzakanditora kuenda neni kumusha.
Then also the next in the link to go or did go will come Howard. I'll see Howard as we chummed together across the lands everywhere. Called to be a minister, great personality, but his associates kept him back.
Zvadaro zvekare aitevera aiva chidimbu chengetani chakaenda kana kuti akaenda kunozouya Howard. Ndichaona Howard sezvo taishamwaridzana pamwe chete kwese nemunyika kwese kwese. Akadanwa kuti ave mushumiri. Munhu ane hunhu hukuru asi shamwari dzake dzakamudzivisa.
Last talk that I had with him, he said, when I go, Bill, I saw him going by a vision about 4 years before he went. Told him I seen Pop mark his grave and say that was the next.
Hukuru yekupedzisira iyo yandakaita naye, iye akati, pandinoenda Bill, ndakamuona achienda nechiratidzo. Angangoita makore mana asati aenda. Ndakamuudza kuti ndakaona baba vatara guva rake uye vachiti ndiro raitevera.
And he said, there's one thing I want you to do for me. He said, I've muddled up my life, I've been married and everything. I don't know what's happened.
Zvino iye akati, pane chinhu chimwe chete chandinoda kuti undiitire. Iye akati, ini ndakakanganisa upenyu hwangu, ndakange ndakaroora nezvimwe zvese, ini handizive kuti chii chakaitika.
I said, do you believe him, Howard? He said, with all that's in me, I believe him. And about two or three days before he left, he made his peace with God, with Brother Neville and them there.
Ini ndikati, unomutenda here, Howard? Iye akati, nezvose zviri mandiri ndinomutenda. Mumazuva maviri kana kuti matatu asati aenda, akagadzirisa rugare rwake naMwari nehama Neville nevamwe ikoko.
He said, there's one thing I want you to do. When I go, Bill, have him to sing for me. He'll understand and say, well done.
Amen.
I believe before I shake Howard's hand, I'll hear him stop and look at me and say, Bill, he understood.
Uye iye akati, pane chinhu chimwe chete chandiri kuda kuti uite pandinoenda Bill. Ita kuti vandiimbire, iye achanzwisisa, uye oti waita zvakanaka. Ndinotenda ndisati ndamhoresa ruoko rwaHoward, ndichamunzwa achimira, uye onditarisa, uye oti, Bill! Akanzwisisa.
After that will come Brother Seward, Brother Frank Broy, Brother George Deart. Oh, the resurrection means a lot to me. I'm anticipating on that great crowning hour.
Mushure maizozo kuchauya hama Seward, hama Frank Broy, hama George Deart. Oh, rumuko runoreva zvakawanda kwandiri. Ndiri kutarisira panguva iyoyo huru yekupfekedzwa korona.
And as the light begins to spread, we'll know as we're known. We'll understand and we'll remember our acquaintance and the ones that's been there. And many, there'll be many there that we didn't even think would be there.
Uye apo chiedza chichatanga kupararira. Tichaziva sekuzivikanwa kwatinoitwa. Tichanzwisisa, uye ticharangarira vatinozivana navo, uye neavo avo vakanga varipo. Uye nevazhinji, kuchange kune vazhinji ikoko, avo vatakange tisingambofungiri kuti vachazonge variko.
For you know, it's at that time that I believe that the bread that we have cast upon the human troubled waters will return to us on that day.
Nekuti munoziva zviri panguva iyoyo kuti ndinotenda kuti chingwa chatakakanda pamusoro pemvura dzevanhu dzakabvongozwa chichadzokera kwatiri pazuva iroro.
When we see the effects of our testimony on people that we didn't understand their action towards it, will probably be there. What a day that will be.
Patichaona zvibereko zvechapupu chedu pavanhu vatakange tisinganzwisise maitire avo kwariri zvichida vachange variko, richava zuva rakadini.
And then also the seeds that we sowed, not even thinking that what they would do, but here they are. They brought forth precious fruits, and we'll see them on that day. The wayward loved ones and relatives.
Uye zvadaro zvekare, mbeu dzatakadyara tisingambofunga kuti ivo vaizoitei, asi hevanoi vari pano vakabereka michero yakakosha, uye tichavaona pazuva iroro, vadikanwa vakange vakatsauka pamwe nehama.
Now think of the thousands that I've seen converted, yes, into the millions now going, and what their ministry was. Oh, it'll take more than a resurrection. It'll take up eternity to go around shaking hands and finding out things that I don't know now.
Uye ndinofunga nezvezviuru zvandakaona zvichitendeuka, hongu kusvika mumamiriyoni zvino zvichienda, uye zvaiva shumiro yavo. Oh, zvichatora zvinopfuura rimuko, zvinozotora ziendana kuenda kuti utenderere uchikwazisa maoko uye nekuwana zvinhu zvandainge ndisingazive zvino.
There will be those old gray-headed mothers that you're wearing those white flowers for today. They'll see you and they'll be beautiful.
Kuchange kuine vana amai vachembera vane misoro yachena, avo vamakapfekera maruva machena iwayo nhasi, avo vachakuonai uye vachange vaine runako.
Not represented by a pot of flowers or some picture of an old gray-headed person, but in the likeness and beauty of the resurrection. They'll stand in the likeness of Christ. Their celestial bodies, young and beautiful forever.
Vachisina kumiririrwa nepoto yemaruva kana mumwe mufananidzo wemunhu achembera ane musoro wakachena, asi mukufanana nemurunako rwerumuko, ivo vachamira vakafanana naKristu, mitumbi yavo yekudenga vari vadiki uye vakanaka nekusingaperi.
Sure, that's the Mother's Day that I'm waiting for. That's the coronation. Not the coronation on the lapel, but the coronation of the soul.
Amen.
For God has changed her.
Chokwadi, ndiro zororo. Ndiro zuva ramai, iro randaka mirira. Ndiko kupfekedzwa korona, kwete ruva riri pamberi pebhachike. Asi kupfekedzwa korona kwemunhu wemukati, nekuti Mwari vakavashandura.
I think of my old mother, old and feeble and shaking with palsy. She'll not be doing that day. It'll be different, man.
Ndinofunga nezvaamai vangu pachangu, vachembera uye vasisina simba, uye vachidedera nenhetemwa, vachange vasiri kuita izvozvo pazuva iroro. Zvichange zvakasiyana ipapo.
That great light begins to spread. All as we begin to look around, and the great circle will be getting greater and greater and greater. It's all just reflecting the approach of Jesus.
Uye chiedza chikuru chiya chinotanga kupararira chichienda, patinotanga kutarisa kwese kwese. Uye denderedzwa guru richange richikura nekukura nekukura, zvose zvikungoratidza kuswedera kwaJesu.
And after a while, as the song says, and I shall see Jesus at last.
Amen.
He will be waiting for me. Jesus, so kind and true. On his beautiful throne, he'll welcome me home. After this day is through.
Zvino mushure mechinguva, sekutaura kwakaita Rwiyo, uye ndichaona Jesu pakupedzisira. Achange akandimirira. Jesu anemutsa kwazo uye wechokwadi. Pachigaro chake choushe chakanaka kwazo. Achandigamuchira kumusha. Mushure mekunge zuva rino rapfuura.
And as we see him, and we will not be as we are now. We'll know how to love him more. We'll not stand back with a little fear because we'll be like him. He'll be more of a relative to us than he is now.
Zvadaro, apo patinomuona, uye hatizovese izvo zvatiri zvino, tichaziva kuti tingamude sei zvakawedzerwa. Hatizo miri kumashure nekakutya zvishoma nekuti tichange takafanana naye. Zvakanaka, iye achange ari hama zvakatowedzerwa kwatiri kupfuura zvaari zvino.
We'll understand him better because we're so far away in the mortal bodies, then we'll have a body like his glorious body. We'll know how to worship him.
Tichamunzwisisa zviri nani nekuti tiri kure kwazvo nemutumbi inofa. Ipapo tichava nemutumbi wakafanana nemutumbi wake unobwinya. Tichaziva kuti tinomunamata sei.
And when we see what the presence of his being has done to us, changed us, the old back young, all of the deformed straightened out, we'll understand then why his power healed us.
Uye patinoona zvinenge zvaitwa neupo hwemunhu wake kwatiri, watishandura. Vachembera vadzoka kuva vadiki. Vose vakaremara vatwasanudzwa. Oh, tichanzwisisa ipapo kuti sei simba rake rakatipotsa.
The questions that spin in our minds. How can he do it? What with this? Somehow mysteriously they'll all fade away.
Mibvunzo yakanga iri mupfungwa dzedu. Ko iye anokwanisa sei kuzviita? Ko zvaizodii izvi? Neimwe nzira zvisinganzwisisike.
The knots that's been tied in the back of our minds. Will it be this? How could it be? Somehow another majestic fingers will just untangle, unravel those knots and it'll all fade into the one big crown of love.
Mapfundo ayo anga akasungwa kumashure kwepfungwa dzedu. Zvichazova izvi here ko zvingaitika sei? Neimwe nzira kana imwewo. Minwe ya mambo ichango zvisunungura inopfudzunura mapfundo iwayo uye zvose hazvo zvichabva zvanyanga dikira mune korona huru imwe chete yerudo.
Then we shall see him. Then we shall be like him. Then we shall worship him. Then we shall see mother as God wants her. Mother would not be complete there without her family.
Ipapo tichamuona. Ipapo tichange takafanana naye. Zvadaro tichamunamata. Zvino tichazoona amai seizvo zvinodiwa naMwari kuti vave. Amai havazove vakakwana ikoko vasina mhuri yavo.
Because the greatest time of all of her life is to see the children around the table and all of them healthy and happy and to see her pour the coffee or whatever she does and fixes supper and her and dad sit down. Well, that's the happiest time in Mama's life. See her kiddies all at home.
Nekuti nguva huru saye upenyu hwavo hwese kuona vana vakakomberedza tafura uye vese zvavo vaine hutano uye vachifara uye kuvaona vachidurura kofi kana chero chimwe chavanoita uye vogadzira kudya kwemanheru zvino ivo nababa vogara pasi. Hongu, ndiyo nguva inofadza kwazvo muupenyu hwamai. Kuona vana vavo vese vari pamba.
Don't be missing that day. Let the great chain of your family be hooked together link by link. Let every spoke be in the wheel.
Zvino usapotse. Rega kunge uchishaikwa zuva iroro. Rega ngetani huru yemhuri yako ikochekerane pamwe chete chidimbu chengetani chiri pane chidimbu. Rega spoke isirese ringe riri muviri.
Then when we sat down with our families and groups across the canopies of eternity, what a day that will be.
Amen.
Then we'll understand.
Zvadaro, Patino gara pasi nemhuri dzedu nemapoka edu kwese pasi pedenga razienda nakuenda richange riri zuva rakadini ipapo tichazonzwisisa.
It was him who promised this in Revelations 1 where it said that a sharp two-edged sword went out of his mouth. It was called the word of God. And it was from that same lips it said, I am he that is alive, that was dead, and I'm alive forevermore.
Haiva ari iye uyo akavimbisa izvi muna zvakazarurwa 1 umo marakataura kuti munondo unocheka nemativi ose wakabuda kubva mumuromo make iye aidanwa kunzi shoko ramwari uye zvaiva zvichibva pamiromo mimwe cheteyo iyo yakati ndini uyo ari mupenyu uye akanga akafa asi ndiri mupenyu nekusingaperi.
From those same lips in St. John 6:30, it says this, that I'll lose nothing, but I'll raise it up again at the last days. It was him that made the promise, those same precious lips.
Kubva pamiromo mimwe cheteyo, muna mutsvene Johani 6:30, inotaura izvi ichiti, hapana wandicharasikirwa naye. Asi ndichamumutsa zvekare pamazuva ekupedzisira. Aiva iye akaita vimbiso. Miromo mimwe chete iyoyo yakakosha.
He's the one who saves us, who heals us, who redeemed us, and who will raise us up at the last day.
Ndiye mumwe chete uyo anotiponesa, uyo anotipodza, uyo akatidzikinura. Uye uyo achatimutsa nezuva rekupedzisira.
If you are that little weak link that has separated this great family reunion at that day, may the God of heaven this morning somehow in a mysterious way unravel those little knots that's tied in your mind and reveal to you the love that he has for you. May you come sweetly to serve him. While we think on these things, let us pray.
Kana iwe uri chidimbu chengetani chiya chidiki, chisina simba, chakapatsanura kubatanidzwa kukuru kwemhuri iyi pazuva iroro. Dai Mwari vekudenga mangwanani ano, nemamwe maitiro, neimwe nzira isinganzwisisike, vasunungura iwo mapfundo madiki akasungwa mupfungwa dzako, uye vozarura kwauri, rudo rwavainarwo kwauri, uye dai wauya nenzira inotapira, kuzova shumira. Patiri kufunga pamusoro pezvinhu izvi. Ngati namatei.
Just before we pray and you have your heads bowed, I'm going to ask you, would you like to, on this Mother's Day, to rededicate your lives anew to him, looking forward for that resurrection? Would you raise your hands to him while everyone, God bless you.
Tisati tanamata. Uye imi makakotamisa misoro yenyu, ndiri kuzokubvunzai. Mungada here kuti pazuva rino ramai, mukumikidze zvakare upenyu hwenyu patsva kwavari, muchitarisira rumuko irworwo. Ungasimudza here maoko ako kwavari, apo munhu wese, Mwari vakuropafadzei.
Would there be a sinner who's present now would say, oh God, I've not yet hooked myself into that link. I am the missing one that would be not there when Mother goes to looking around through glory. I'll not be there. For I've never yet made my peace with God. I have not the hope of eternal life in me. But today I want to do that.
Pangave nemutadzi ari pano zvino here angati, oh, Mwari, handisati ndazvikochekera pachangu. Mune chidimbu chengetani ichocho. Ndini uyo anozoshayikwa. Anenge asipo apo amai pavanozoenda vachitsvaka kwese kwese mukubwinya. Handizenge ndiriko nekuti handisati ndambogadzirisa rugare rwangu naMwari nazvino. Handina tariro yeupenyu husingaperi mandiri. Asi nhasi ndiri kuda kuita izvozvo.
Would you raise your hand and say, pray for me, Brother Branham, at this time. I want to be remembered in prayer. For I have loved ones across the sea of life, and I want to meet them. Raise your hands.
Ungasimudza ruoko rwako here, uchiti ndinamatirei hama Branham panguva ino ndinoda kurangarirwa mumunamato nekuti ndine vadikanwi mhiri kwegungwa gungwa reupenyu uye ndinoda kusangana navo simudza maoko ako.
Or someone who's backslidden would want to come back on this day and say, Lord, I reconsecrate myself again to you, coming to renew my covenant with you. Would you raise your hands?
Kana mumwe munhu akadzokera kumashure uye achida kudzoka zvakare pazuva rino uye oti ishe ndinozvichenesa pachangu zvekare kwamuri ndichiuya kuzovandudza sungano yangu nemi ungasimudze maoko ako here.
Our Heavenly Father, as it is drawing, this day will make one day closer to that great event. And we have just been forced each year to see this represented.
Baba vedu vekudenga, sezo riri kuswedera zuva rino, richava zuva rimwe raswedera pedyo kuchiitiko chikuru ichocho. Uye takangomanikidzwa gore rimwe nerimwe kuti tione izvi zvichimiririrwa.
As the people used to go up to Jerusalem on the day of Pentecost and for the cleansing of the tabernacle and the sanctuary and the offering of the sin offering, each year they was reminded when that lamb died out there that there'd come a time that the Lamb of God would die to divorce sin.
Sezvo vanhu vaiwanzoenda kumusoro kuJerusarema pazuva rePentecost uye kuitira kucheneswa kwetabernacle nenzvimbo tsvene uye nekupiriswa kwechipiriso chezvivi, gore rega rega vaiyeuchidzwa apo gwayana riya paraifa kunze uko kuti kwaizouya nguva yekuti gwayana ramwari raizofa kuti ribvise chivi.
Each time that little fellow bladed and the blood sprinkled over their hands, they was reminded that there'd be a time when there would be the Lamb of God that would cry, Lama, Lama, at the cross.
Nguva imwe neimwe, gwayana diki iropa raichema, uye ropa richipfachukira pamaoko avo, vaiyeuchidzwa kuti paizove nenguva apo paizove negwayana ramwari raizochema mwari wangu mandi, mwari wangu mandi pamuchinjikwa.
I pray God that as we look today and see that a few weeks ago before leaving in your service for California, this Indiana lay bare and dead and there was no life, seemingly the flowers that died last fall, the leaves that had gone off the trees, and the sap in the trees had gone to the roots, and everything was dead.
Ndinonamata Mwari, kuti patinotarisa nhasi, uye tichiona kuti, mavhiki mashoma apfuura, ndisati ndabuda mushumiro yenyu kuenda kuCalifornia. Indiana ino, yakanga yakarara isina chinhu, uye yakafa. Uye pakanga pasina upenyu, tingati, maruwa akafa, matsutso apfura, mashizha akanga adonha kubva pamiti, uye muto wemiti wakanga waenda mumidzi, uye zvinhu zvose zvakanga zvafa.
But there was a season when the sun began to shine in a different way. The same sun that had shined through the winter, but the elements had changed. And it shined differently.
Asi paiva nemwaka apo zuva rakatanga kupenya neimwe nzira yakasiyana. Zuva rimwe chetero iro rakanga rambopenya nemuchando. Asi zvakasikwa zvakange zvashanduka uye richipenya zvakasiyana.
And by the shining of the sun with the elements, life sprung up everywhere. The leaves come back to the trees.
Uye nekupenya kwezuva nezvakasikwa, upenyu hwakabukira kwese kwese, mashizha akadzoka pamiti.
The leaf, the life that had left the leaf, and the leaf dropped off, but the life went in the ground. It came back in new beauty, in the splendor of youth.
Shizha, upenyu hwakange hwabuda mushizha, uye shizha rikadonha. Asi upenyu wakaenda muvhu, wakadzoka muruna korutsa mukubwinya kwehudiki.
The flower that had given up its fragrance, that had given up its radiant beauty, and had fallen into the earth, burst forth again in its youth with a new fragrance.
Ruva rakanga rapa kunhuwirira kwaro. Kwaro rakanga rarasa runako rwaro runopenya uye rikawira muvhu ndokuberekwa. Rakabuda zvekare mudiki waro rine kunhuwirira kutsva.
What are we reminded of, Lord, at these hours?
Chii chatinorangaridzwa nezvacho Ishe panguva dzino?
And the world we come from a bleak, bladed desert unto a paradise of beauty, and the bees and the birds singing, and everything lighthearted, and the trees of frolicking in the winds of the warm spring breeze. Warmth and joy was on the earth again because of the sun, S-U-N.
Uye nyika yakabuda kubva mukuva gwenga risina chinhu, risina runako, kuva paradiso rerunako. Uye nyuchi neshiri zvichiimba, uye zvinhu zvose zvakasununguka, uye miti ichitamba tamba nemufaro mumhepo dzekamhepo kanodziya kepfumvudza, kudziirwa nemufaro zvaive panyika zvakare nekuda kwezuva. Z-U-V-R.
But someday the S-O-N is coming with healing in his wings. Those little lives that's hid like the sap in the tree in the ground, like the life that's in the seed of the flower. It'll bring it forth to newness again, never to fade. Oh, how we thank you for this.
Asi rimwe zuva, M-W-R-N-R-K-O-M-R-N-R, ari kuuya nekupodza mumapapiro ake, uye upenyu hudiki ihoho wakavanzwa semuto uri mumuti, uri muvhu, sehu upenyu uho uri mumpeu yeruva, ichahuunza kuhutsva zvekare usingazoparare. Oh, tinokutenda isei nekuda kweizvi.
And there was many, many hands that went up this morning, for they know that beyond the veil there's something they long to see. Mother, they long to see their loved ones and their acquaintance and find out all these mysteries, how they come here and down through the time. It all lays behind the hidden veil.
Uye panga paine maoko mazhinji akawanda asimudzwa mangwanani ano, nekuti ivo vanoziva kuti seri kwechidzitiro uko kune chimwe chinhu. Vanoshuva kuona amai, vanoshuva kuona vadikanwa vavo, uye nevavanozivana navo, uye nekuwana zvakavanzika zvese izvi kuti vakauya sei kuno, uye zasi kuburikidza nemunguva. Izvo zvese zviri seri kwechidzitiro chakavanzika.
And someday you're coming, and they raise their hands. They want to be sure, Lord. They're renewing themselves again, and so am I.
So am I.
Now help us, Lord. Renew our faith and our strength.
Uye rimwe zuva muri kuuya, uye ivo vasimudza maoko avo, ivo vanoda kuona chokwadi Ishe, vari kuzvivandudza pachavo zvakare. Uye saizvozvo neniwo, zvinotibatsirei Ishe, vandudzai kutenda kwedu uye nesimba redu.
And as we feel the approaching of the Lord, and the last 40 years that broke forth a new Pentecost upon the earth, the Spirit began to reveal things. And here we are at the last sign just before the coming.
Uye sezvo tiri kunzwa kuswedera kwaIshe, uye makore makumi mana ekupedzisira akapfuura, pakava nePentecost itsva yakatanga panyika. Mweya ukatanga kuzarura zvinhu, uye hepano patiri, pachiratidzo chekupedzisira, kuuya koda kusvika.
We know the approaching of the Lord is close, and we see the sick being made well.
Oh, amen.
from their sickness, which has been mysterious to the world for 2,000 years since the apostles.
Tinoziva kuti kuuya kwa Ishe kwave pedyo, uye tinoona vanorwara vachipodzwa kubva paurwere hwavo. Izvo zvakave zvisinganzwisisike kune nyika kwezviuru zviviri zvemakore kubvira panguva yevaapostora.
But here it is appearing again. Prophets are rising. Angels are appearing. Signs and wonders. What is it? The resurrection's drawing nigh. The S-O-N is coming.
Asi hezvino ipano zvave kuonekwa zvakare. Vaprofita vachisimuka. Ngirozi dziri kuonekwa. Zviratidzo nezvishamiso. Chinombova chii? Rumuko rwava kuswedera pedyo. MWRNRKOMINA ari kuuya.
Let us be ready, Lord. Let us embrace every divine promise. Don't think about these little knots that's been accumulated by science and so forth that it can't happen. Let them begin to unravel this morning by the immortal faith.
Regai tive takagadzirira Ishe. Regai timbundire vimbiso yese yaMwari. Torega kufunga nezvemapfundo madiki aya anga achiwanda kuburikidza nesainzi nezvimwe zvakadaro kuti hazvikwanise kuitika. Regai atange kupfudzunuka mangwanani ano kuburikidza nechisingafe.
As he vibrates across the words of God's Bible like a well-tuned instrument to sing the rhythm, I am he that was dead and is alive forevermore.
Amen.
A little while and the world sees me no more, yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world.
Apo pano tinira nemumashoko eBhaibheri raMwari sechiridzwa chakachunwa zvakanaka kuti chiimbe mumhanzi ndini uyo akanga akafa uye ndiri mupenyu nekusingaperi chinguva chidiki. Uye nyika haichazondioni zvakare, asi imi muchandiona nekuti ndichange ndinemi kunyangwe mamuri kusvika kumagumo enyika.
And it shall come to pass in the last days, saith God, thou pour out my spirit upon all flesh, signs and wonders. The old man will dream dreams and the young man shall see visions.
Amen.
The sign of the latter rain and the end time. Let it be felt among us this morning, Lord, and may our faith be secured. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Uye zvichaitika mumazuva ekupedzisira sezvinotaurwa naMwari, kuti ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, zviratidzo nezvishamiso. Vatana vacharota hope, uye majaya achaona zviratidzo. Chiratidzo chemvura yekupedzisira, uye nenguva yekupedzisira. Regai zvinzwike pakati pedu mangwanani ano Ishe, uye dai kutenda kwedu kwachengetedzwa, nekuti tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen.